Magweta arikumirira vamunangagwa pamwe na arikumirira commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC asvitsa mapepa kudare ekupindura mapepa enhanganyaya kana kuti maheads of arguments akasvitswa kudare nemagweta avashamisa nechishanu. Rimwe remagweta arikumirira vamunangagwa vatinomuda Ishe Chinyoka vaudza Studio 7 kuti vasvitsa mapepa aya mukati menguva yakatarwa nedare reConstitutional Court iro rakapa vamunangagwa kusvika na 10 mangwanani anhasi kuti vasvitse mapepa avo.
Isitanga takapiwa kuti panosvika nguva ya 10 nhasi mangwanani tinge taisa anonzi maheads of argument. Maheads of argument ndiro pepa rinenge richitaura kuti magweta edu pavanosimuka mukoti vanenge vachitaura zvakati 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 vachimira nomutemo wakati 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 kana kune mamwe makesi akamboitwa kunana Nigeria, kunana Kenya, kunana Ghana, kunana Uganda vachitaudza vokoko vakatonga nyaya yakafanana nei zvakadai zvakadai ndozviri maheads of argument. Saka taisa izvozvo just after 9 ndokubva zvainda vapiwa vamwe.
Vachinyoka vati mapepa avasvitsa kudare anoratidza pachena kuti vamunangagwa vakakunda zviri pachena musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa30 Chikunguru.
Chakanakira kuita gweta wakamirira munhu uri muchokwadi ndechekuti hauna zvokutsvaka. Vamunangagwa vakahwina sarudzo yomusi wa30 July. Mafacts achona aripo, mapepa achona aripo, ose atinowanta gwaya mavhi11 chakuti chakuti vanawo maagenti ezanupf, vanawo maagenti emdc, vanawo. Saka yedu nyaya yakamira muumbo wekuti zvose zvinotaridza kuti vakahwina zviripo. Saka yedu nyaya hairemi, asi dzavamwe handingataurivo dzavamwe.
Mushure mekusvitsa ukaita mapepa aya kudare nemagweta avamunangagwa, magweta avachamisa pamwe nemagweta ari kumirira vamunangagwa, ZEC navose vakadomwa kuti vapindure nyaya iyi mudare, vaita musangano nemukuru mukuru wevatongi munyika Valuk Malava unodaidzwa kuti pre-trial conference. Rimwe remagweta avachamisa vasiuvhesa Hashiti vaudza Studio 7 kuti pane pavasiri kuwirirana nemagweta avamunangagwa panyaya yekuti mapepa achashandiswa mudare pachanzwikwa nyaya iyi ndeapi.
Tanga taenda kudare kunoongorora mapepa ose akafailwa kuti akapinda nenguva arimo yose murekodhi here, zvinhu zvakaringana here kuitira kuti patinozono kakavadzwa namusi wechitatu hapana anenge achiti handina kuona mubeta iri handina kuriona. Saka hachiri chinhu chinoitika nezuva rimwe, chinoramba chichiitwa kusvika munhu wose agutsikana. Saka pane vamwe vari kuti zvimwe zvavo hazvimo, vamwe vachiti zvimwe zvavo hazvimo. Saka kupera kwezuva nhasi tose tinofanira kunge tawirirana, chinofanira kunge chirimo ndechipi, chisipo ndechipi, tabvumirana. Iyi nyaya inotosvika nekuna Chief Justice mukuru wedare achitombobvunzwawo kunzi ko apa todii apa todii. Inyaya inokuwirirana mukati, tinofanira tose kuwirirana kuti zveshuwa iyi ndo nyaya iri kudare and tose tinofara nazvo, tuchikakavadzana pasina anoti uyu akandihwandira, uyu haana kundiratidza chakati. Isusu yedu nyaya iri pachena chena, hakuna nachikuwandisa kana chimwe. Uye tine ruvimbo rwokuti tinobudira nokunda mudare.
VaHashiti vati vacharamba vachitaudzana nemagweta ari kumirira vamunangagwa neZEC pamwe navamalava kuti vawirirane kuti mapepa vachabvumirana kushandisa mudare ndeapi. Zvichakadai, VaHashiti vati vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kushandisa michina inoita kuti vose vachange vari mudare musi wechitatu vakwanise kuona zvinenge zvitaurwa nemagweta mukusvitsa kwaachaita humbowo kana kuti maprojectors. VaHashiti vatongi vematare pamwe nevanenge vari mudare iri vanofanira kuti vanyatsoona zvinenge zvitaurwa nemagweta avachami.
Itsamba yatanyorera kuna registrar wedare Mabharani mukuru tsimuti tiri kuda kuti tishandise pamadziro tichiburitsa kuti munhu wose anyatsoona kuti zvakafamba sei, nokuti dzimwe nguva mapepa munhu anogona kusanyatsoona kuti pakanzii koro zvakafamba sei. Tikada kuti munhu wose achiona pachidziro achitarisa achiratidzwa nemagweta kuti apapo ndopa zvakafamba sei, apapa ndopakabirirwa vhoti, apapa ndopakachinjwa zvinhu semutauro watiriza munyaya dzedu. Pasina anozosara achiti handina kunzwisisa kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei. Iyi nyaya ichange ichionekwa not nevatongi chete, inenge ichionekwa nemunhu wose, ichionekwa pasi rose, inofanira kunge yakajeka ende nyaya yedu isusu yakajeka, yakasimbisa trust.
vashiti vati vari mbishi rekutaura nedare kuti mamwe makambani enhau akwanise kutora mufananidzo mudare zvichitevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vatori venhau kuti kambani yezbc ndiyo yoga yanzi namabharani wedare inokwanisa kupinda mudare kuti itore mufananidzo yozopa mamwe makambani zvainenge yatora zvichakadai gweta riri kumirira misa zimbabwe pachikumbiro chekuti vatori venhau vabvumidzwe kutora mufananidzo mudare musi uchanzwi kwanyaya iyi vadouglas coltart vaudza studio 7 kuti chikumbiro chavakasvitsa kudare ichi hachina kupikiswa nokudaro vave kutarisira kuti mutongo uyu uturwe nyaya iyi isati yanzwikwa sezvo pasina asvitsa mapepa ekupikisa nyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya iyi kumatare vachiti sarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro uye vari kuda kuti zvakabuda musarudzo idzi zvisendekwe parutivi nekune rumwe rutivi vamunangagwa vanotiwo ndo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo vachamisa vachiti vane umbo hwakakomba hunoratidza kuti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka dare reconstitutional court rine mazuva 14 kubva musi wakaziviswa zvakabuda musarudzo kuti rinzwe pamwe nekutora mutongo waro panyaya iyi pasi pemitemo yenyika zvinenge zvaturwa nedare iri hakuna kwazvinopikiswa uye ndizvo zvichatevedzerwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.